Yeah,
yeah. No limits.
Kana paine choka tasa sha. Imezwangu ndaka kukanga nwira. Chandinoda kwenda down the aisle. Zimwezo senga zvimbo mira. Vanotaura nezvedu vanopenga. Apo wakakonewa wati unzira nzenza. Deep down mumoyo nemupfungwa kunyepera kurwadziwa apa vachikuda sha. Wakanaka kamwe kadaso saka izozo ndezve kwavo. Don't you ever let go.
You belong to me, I belong to you. Don't need no confirmation.
Kumuva kune vamwe.
You belong to me, I belong to you. Don't need no confirmation.
Kumuva kune vamwe.
Inzwa senga jumbo mira.
You belong to me, I belong to you. Don't need no confirmation.
Kumba kuneva me.
You belong to me,
I
belong to you. Don't need no confirmation.
Kumba kuneva me. Inzwa usatirira. 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 Anotaura nezvedu vanopenga. Apo wakakonewa wati unzira nzenza. Deep down mumoyo nemupfungwa kunyepera kurwadziwa apa vachikuda sha. Wakanaka une kamwe kadaso saka izozo ndezve kwavo. Don't you ever let go.
You belong to me, I belong to you. Don't need no confirmation.
Kumva kune vamwe.
Confirmation, kuva kune vamwe.